A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che mazimai musakanganwe.
Linga kosage ole sine ngolobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500 billion% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah. siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asiyihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba eziphathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi nsuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunjenje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho we-statutory instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le-RTGS le-bond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathintambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irandi la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leseMelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China lithiwa iChinese yen nganjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abaningi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena kwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende kodwa ke abe bhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatch abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo 2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu labo abalezimali abalama accounts othwa ngama nostro accounts labo abalezimali ezivela kwamanye yamazwe ababezithunyelwe izihlobo ababethengisile impahla zabo bathola ngedola lemelika bazifaka kuma nostro accounts bazazithola zinjalo kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezitshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano we-cabinet uthe yena hayi bonke abalama nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola lemelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kwele melika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakwele Bilitane, nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBilitane, ulubhekise khona ngale, uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa, uyalithatha irand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga bona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukuxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali zenu lizizithatha singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa ke abantu bakwemukele ngemibono ehlukeneyo abanye besabela ukuthi ka 2008 la khona ukena kuzavuka njalo kodwa ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye la ngomthetho low ikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo
ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efake umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi kodwa kade kumele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilothi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade kumele beqale ngokucontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumende usakhuluma ngokuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo. So izinto sethe zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili. Kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Ya lokhu sokuthiwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni. Sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bondi. Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha. Sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo nalala kade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebamba abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomuntu.
Ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irandi lakweleSouth Africa ikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi engutshileyo okunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebezama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngengxabangxoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu nxa liqathaniswa leRTGS. Ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye. Kodwa ke namhlanje kube sokwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha. Loba ayithoba mina mbili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika ikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase interbanking kule ntengo ehlukeneyo layo ekade biza kuba ma thoba mbini mbili ama $8 khona lapho.
Kune abo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa Women's Round Table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega. Nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa naProfessor Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond. Zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar, mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamura. Saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona. Asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona. Asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira. Saka ndosha tiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo.
Mutaura analizi chisiko ndiri kwarisapi.
Ah, tinokuchingamidza nemufaro kubva kwarisapi uko. Kwakamira sei kwarisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratton. Mari TGS totakanaka but nemumwe divi totakashata futi nokuti mara tijese wa shuno tenga zini ku town kana wa mashops zezu chidura saka yes dura rinani mutuma preza chone nga haka dita shana naka sana zina mbupina mtaon mkusenda dao tenga chicken ndichisika chicken 7kg ya no tenga ndaimbo itenga 60 bond na sinda shige chinzi 102 bond chuga ya ita 11 bond na uya kuta 18.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana siyana ndakataura nemumwe mudzimai ari kwarusapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko ndikazotaurawo zvena sisi Tabeta Manyoni vari muHarare vachichema chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwe vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyangwe zvavo iwo mabhondi achakanaka asi parizvi nodai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvekuita nyorai namba dzenyu. Makaisa zvakare macode numbers enyu. Muchitanga necode yekwamuri mobva manyora namba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndomusi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba aiwa munokwanisa kupinda muchirongwa but tachida kuti tipe mukana nyanya pamusiwe michina chega chega kuti timbonzwa kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabondi.
Zvokudisa panguva yakaoma nekuti izvizvizvi tinenge tatumira mumabereko edu mari kuti vakwase utengo zvinhu zvatinenge tisakwase kutumira gota vamwe tenge tiri kure vamwe vari kuwana Cape Town.
Saka imimi zvakamira sei koko ku South Africa kwamuri muri kuona maku ita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei? Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino? Wana mkano kutawara ni hurumende maiti chi panya hiyo yezwe mari?
Hali wati ndio titi panya yezwe mari. Utumwe ni ujimu. Uchungo chandika mari ano kwa lisa uti. Kwa ume mayuta. Kwa
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka sisime muri kwamuri ikoko kuSouth Africa. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying there should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. Which is kind of like a labo abasilande layo lapa kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook kuVOA Ndebele. Kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silibuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingenelani kuhlelo kuVOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Pefenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. USimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi litshona njani Mahlabezulu hayi sitshonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi siyajabula mali sazisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi lati siyabonga ngokusilandela la ngokulalela la ngokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba ungaba se South Africa eBrithani eZimbabwe loba ngapi bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa akifakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinte.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare. Tinotenda madzimai, aiwa, manyatsoteerera maakuya pachirongwa ndozvatinofarira izvozvi. Tinasi Sitabetha Manyoni regaitende kwavari. Hello.
Hello, muri sei Smave?
Aiwa, ndiri wadi chaizvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tiripo kurise kuAmerica.
KuAmerica kuri nani? Kwakuti dziyei amene ikoko kwamuri ikoko?
Kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Sorry. Tiudzewo tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pulas chashandi zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nema 10-5 chocho ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe mapraise amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakada kupick and pay mpechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema 12 ezvine zvavakuta $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taima nditenga ne 21 now I'm 35 ende kutowana kwacho masearch akunyetsa kozi zvaizongo zvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa nabheka vachakwanisi kuya nacho sipo. Taiti tenga mageisha $3 now akutiwa $14. Mapedzi watoshandisa kukura kadzi akutiwa $15.
zvakawanda zvakakwira iyo nyama yacho kudyisa checheyo ndoya asina 102 kana iri sechicken pa 7 kg kuti $102 bond yavo yavakataure saka hazvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite.
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezviitika kuti muchitoro unogona kusvika zvichinzi US dollar price neRTGS nebond neswipe zvakamira sei ipapo?
Kupick and pay avatari but kutown nemande ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu chicken ngoku ndoko vakataura kuti zvinhu asisi takukwidza nekuda kwokuti anikwanzi bhondi ndoyakushanda hatichebvumiroshanda maiso saka isi takukwidza nema10 spice nekuti tisi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tetakutotiwo takatodarowo titoitwa towanawo profit uye kutaunu matakishopu zvinhu zvakatobvisa nekuti mune mamwe matakishopu ari mutaunu vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira ball zvinhu zvacho se zvangokwira even transport mafees evana saka bondiri haritombobatsiri chinhu kana hatitombori mari imari inenge inge chikwambo chaicho
haigona kuti sesa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi.
Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo?
Vana three itomboriwo kutokezi tangotengo raisi 5 kg ndori kuitwa 40 pound saka tongotiwo kuseni tobikawo raisi iwo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo mane bond asi mari yacho manje seni hamutabasa pacho topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash ecocash inobatwa kana mashopu chese chavatenge chibata mutauni vanotoreta onzoti kana uchitenga neecocash iri mari yakati kana toti shuga sa18 kana utenga neecocash inenge unetsa manje apa vana fees pao nodzidza mano panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake.
Aiwa mashoko makukuti tinokutendai chaizvo sisitabheta muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
But ndirongotiwo kune vanhu kavanotinyiriro sanamonika mutango vasatirwadzise nguva ndamba chingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhoha sazoti pahamheno aizozisondaa vachindiudza isisi mabve bhora riri kubuda rafconi hationi aumwe azobhadhira madhisha anoda kubhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pase tv nekuti tine chikwereti tikunzwa bhora paredio nge tiri kumusha futi.
Aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambozi varungu vakamborigara kamitini bvambofona vazvamboita nge zviri nani haachambonzi achaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulocation kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti chatonzwa nekuvika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndoti vamutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chiende uchechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu ivo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomu kwarumba mavanzi nhasi tazodai naed wake yeyu.
Aiwa ipapo zvatichaita rambai mabasa makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha.
Ngila umlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu eleVOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian.
Yebo njani masithi?
Yebo kunjani khona ngapho South Africa?
ngapha ku right kodwa kulo hey mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti mangiye ekhaya njengoba nginokusiyokha izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengi
nare dzavo dzinenge dzabva dzadonha regai tiende kuna Tabitha ari panhare. Hello Tabitha.
Hello, makadi yenyu sisimave.
Tiripo. Manga muri kuti mune vamwe sisi venyu varipo ipapo here?
Ndinewa muri kutotaura navo.
Munoitwani. Munoitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Anna Manyoni, ndogara kwaDarling Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzawo kuti mushure mekunge vanturi Ncube vataura ivo nemuswe muvhuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika. Zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko?
Ah, sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedzi kaeke kanoitwa 5 mashisha kaeke. Vasati vataura kanga kari kuita dhola. Asi ezvinosvika kuita dollar 75 kaine mashisha 5 tokoti iwo magetsi acho anoyana 2 o'clock mausiku takarara odzokera zvakare kuma 4 takarara saka kuti tichiwana mvura tichiwana magetsi hatisina chataukwanisa kuwana mapraise emakombi kombi chaiye kubva muwadzaneng station kupinda mutown yaakuita $7.5 zupwa racho ravakati taita zupo hatitombomaoni kana weda kuenda kubasa rinotozoyangana zvekuma 9-10 saka iwe unozongotega ndipinde $5 macho asi unenge usakwanisi kuti uchienda kubasa kwacho mazuva ese nekuti zvanyanyisa kuoma.
Imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri asi kuti nditi ndaakuzvigona pari zvino ka tinganyeba kubva kunyanya kunyanyisa kubva musi wemanze pakangotaurwa zvemari mapuraizi akabva amuka akasvuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutoona kuti vakabvisirei havo mari iyoyi ezvinozvi vaakuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi but isusu zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mahusi acho asi handitombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoora awo simazo
sei madaro
hazingambovapi because hurumende yedu isu hatichavimbi nayo 2008 vanhu takanyura saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari tovatsvagira mari totsvagira mari amunangagwa here zvingaita here izvozvo vasingadi kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinuwe namangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa vanhu 2 votambudza Zimbabwe yese tatambura zvisimabve musangonzwa henyu tichitaura kudai
saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivavi vehurumende mataura kuti imimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu bhesa iore zvayo iri pasi pepilo mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo vanturi Ncube kana naivo vamunangagwa.
Ini ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutswangwa endaida kutoda meti naite ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munoza chekutangisisa chada kutanga simave tichiziva chinamasa achifamba avari pabasa naamugabe hatina kubvira taona chinamasa achigara raund table naamugabe asi uyu anoendwa kwese saka daidambobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi vanenge vachimboitei izvozvo vakaenda mukwereta mari izvozvo machina kuno kwaripota achirova vanhu saka isusu tichatakurwa akatoendeswa kumushandiswa kuchina nemashandisiro anoita machina saka taida kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari iyi munomu haichaita ivo vaenda kunoikwereta nei kuchina kana isasenzi munomu kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini yahosigero ndiri pasi zvikunyanyo ndirwadza mufunge simave ende ndofunga ndiri kumashops nezuro ka vanhu vese vaitaura kuti mayusi hatina kwatinomaendesa tichamachengeta itori sungana yemwana wese womuzimbabwe iyoyo
aiwayo mashoko makukutu pamayusi ipapa apa muri kufanike kunana kuwadzana ari kutambirwa here kuzvitoro mapuraizi akamira sei
izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusi aka vanotongondi $2 asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80
izvo
zvavari kutaura zvaya zvaya kuti hatisikuda kuti vemashops vatambire mayusi musambonyeberwa simave ukanotopinda mutauni pane vari kutoti inini changu chinhu handitengesi nemabhondi ndoda mayusi Izozvira muzvinji zvinji mave ma tax shop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tona tenga kwa bumba kuma tax shop kuti asvike kuya. Mazvinji acho avhara.
Kubvira nemusuwe muvhuro iwoyo.
Kubva musuwe mande
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa mashoko makukutu rambai muri panhare ipapo imi vana manyone muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura saka rambai muri ipapo ndiri kuunzwa PJ I think unakola vakakumirira saka regei batai makadaro tiri kudzoka kwamuri mhanyai nebasa asi PJ
siyakwamukela kuhlelo lwetu mulaleli
hello
mkhuluma lobani
mkhuluma lo mandla eBotswana la
kunjani kona ngapho ngaseBotswana
ngiseBotswana but yathi ngile confusion lenza kanti ezizakala ekhaya ukuthi kanti ngibona umnanga kwamake ngathi ama user engasebenzi ekhaya bathi siphile njani
bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi ibond note
ayithi bathi sibenza amarathi Jesu for example uma ngisuka lapha ngisiye ekhaya ama-RTGS la ngiyareta ngaphi ngithengeni ngawo wena ma unguwe oleshopu impahla uzithenge e-South Africa ngamarandi uyazithengisa ekhaya ngamabhondi does that make sense
bona bathi bona thengisa nge-RTGS and then ubususiya ku-interbank market ubususiyathenga kirand ubususiya ke kwele South Africa
uyakwathi sesibadala singavumi ukurotshwa sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa yazi sarotshwa kakhulu sokwanile uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina imali zabo amarandi amabhondi ama-USA kuvele kuyintoko ukugcine kakusebenzisa sibone ukuthi kuzaphetha ngani ngaphela ilizwe yanakalisela muntu olukhokhelileyo manje enye umuntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisa incube lo ambonke uyacabanga amayihlela ukuthi ebonisizena bayenza idamage engana yelizweni for example kathi sihlale egangeni abantwana sola ukuthi balibobani manje asikwazi ngomunye okhona ekhaya sibabhake kuhlale
so wena useBotswana imuli isekhaya
imuli ami isekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya ubaba wami ukuthi ufakwe emthineni akuna magetsi amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela abesihamba bokuhamba izolo the whole process yaka kuthiwa abuya ngu-3 XL ehambe ngo-4 umuntu yabela sho sikhathi bana nje bona belokho sithi ama-user kabafuni
khona-ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala
uyabona iproblem yokuthumela imali ezimbabwe manje laze ngiyifake imali nge-Western Union la ngithumele ekhaya banako ukungayitholi imali leyo babethi ukuthi libuye kusasa libuye phambi kwakusasa libuye kusasa imali ngicine i-expansi wathi ibhondi liyaluza ivali ngoba into ethengiswa dollar namuhla ethengiswa $5 namuhla isinto siza kuthi namhla kube $5 sesivuke $6 but imali yabi lokhu ise-Western Union ayikhweli ivali uyabona into engiyitshoyo
so isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya
yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula nge-Western Union hayi ma yingithumela head ikuze inike something like £5,000 but that £5,000 awuke kuyithole e-Western Union even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yini i-cocash ukuze ayithathe they charge you 25% of the amount or kusho ukuthi uma uhambisa i-$5,000 le they charge you 25% to give you cash yabona nje uyabusurotshe kakhulu
yeah.
And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa?
Yeah. Lobo umncube.
Yena ngokwakhe. Hayi, angikhulumi ngopresident uyakugwanisa. Engomunye umuntu ungayatshiya laphana ayekele ukuthi hayi mina ngiyehlulekile. Ngoba ever since kungumgabe bahlala 10 years umgabe lotshwankirayo bebange isikhudlesa but isinkwa sasiyidola ezimbabwe kathi sake kudla ifruti kati uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama app angishula eshop ku Pick n Pay ama app phakathi lama app $120. So mina ngingaphithwa lokuthi ngikhulume nomnalo ngiyamtshela ukuthi hayi uze hlulekele baba ukuthi ithuba lakho lokuthi zama hayi uyehluleka
hlala
phansi ezama ukuye ngibela lime. I think akwanisa laba akuba ngupresident kuyamehlula ngoba umnalo kagayizuzile imali elizwe kade amajetesi ebanganini bakhe amajeti adurayo but mina sidubeka abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo akunamgwaqo ezibhedlela kuthi sothi sizohambisa esibhedlela yazinhli ziyami buhlungu kakhulu kuwasiwe emnyameni isibhedlela silethwa amakhandlela
isibhedlela siphi lesi
enkayi nambuya enkayi
okay
ngikhuluma nje sokuthi usesibhedlela sifulayithwa amakhandlela but mayele umnanzi abephuma kuma-TV kuma-newspaper la uthi Zimbabwe inemali enzima kakhulu emhlabeni wonke kove evela ngabi siyibona ngaphi imali.
Hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi ubuthele sibili.
Hayi ngiyabonga dadethu.
Hayi kulungile ubele langa elihle. Yeah, that was my brother there, he was calling from Tongulunga Msizi Angel. He was calling from Botswana and he was saying basically things have gotten really tough. And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Nkayi Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
They are having to use candles in Nkayi Hospital.
Regate zokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni, zokai futhi mboti taura vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA Sean anzi vana manyoni vakaoma. Pane one manyoni atanzi bondi rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara specially pakazotaurwa nhau yemari handiuunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu munomu ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari akazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzoti sokufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndori riri kudikanwa nokuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi.
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa ndiitika ndiri kubasa kudaro ndinogona kungoenda panext apo ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati rate isati yasvika kuma1000 kwayava yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake saka munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashumiriro atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simave mari haiendi.
Saka tomboti imimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona munguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
Muna musina vetika da utongo batirana ka kutongo nzbirana tisama ni munu andru kwa napa next ndo mpa osoji. Andi munu wana shakata uruwa nawe bengi nzi kune bengi le mazimai. Tika fara shindiru natu wa munu weza retari siko chinjuwani. Asini ndi kangwenda ini ndi sili mpoliti biru yawe andi bii wichimu. Jino ndune mataito dizere. Kune prazere. Kune chishu nobatika une mota zingani. Ine ndira brother yangu inondisira ndikwanisa hangu taura department rano senzira vadano senzira ari murumende imomo akatoya last month achinditaura kuti iwe ini ndauda kusiya basa vandusho ndosiya sene kuda kuti tikurara tichiyambudza mota kuna Limpopo ndikupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwadzwa matende mota dzichidayaka kupinda muno muZimbabwe mausiku vachiraka vachipindiswa mota usiku wese mota dzirikuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu dzavachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo ndikuti ndivanza dzi hangu anosenzera ikoko ari kutosvika kuti woitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara.
Aiwa, mashoko makuku tuimbo. Batai makadaro manyoni, tichadzoka kwamuregei timbotora mumwe mutereri. Halo, kola. Halo.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mafunga ndiri South Africa.
Ehe, kwakadi ku South Africa uko?
Aiwa, kuri nani zvako? Ini muri seyo.
Aiwa, kunotiri wadi. Tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri ku South Africa zvine hama uyezve ne family dziri ku Zimbabwe.
And inoona kuti aishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwe maRTGS avo nechichi iwe ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vachiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu.
Imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari pane zvasanduka here pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvizvi?
Ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wenhande apa ndisati handatumira. Uyezve chimwe chichemo changa chipsekuti kana pandinoenda muZimbabwe epandichada kuenda kuZimbabwe ndinefuture kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo isinzi yaichakwanisi kutenga chimwe chimwe munyika handizvosviki.
Nhare dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kusouth africa PJ she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to Zimbabwe but now she doesn't know if she carries her rands whether she can be able to use those rands to buy her groceries for her family but she was saying she normally uses mukuru but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through mukuru when it gets home how much her family will get. And then we had the previous caller Manyoni who is also just lamenting the situation at home. She has a lot of allegations of course that she's making about what's going on in government and she says she's not very happy and she would like to see, she's saying she's going to hold on to her US dollars no matter what. Even if they say they have bureau de changes or whatever, she will hold on to her currency because she says she learned from the past. Because in 2008 when this happened, she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency. So she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs. Over.
Yeah, what I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said they are actually buying every dollar, the US dollar.
That they can get.
And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them when times are hard, they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and and everything. Yeah. Ah, unkosikazi umanyoni, umanyoni bonke bongu-2.
Yebo.
Ah, kukhanya umatshelela. Ah, bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo abantu abaningi vele lalo bengelazihlobo uthi yena abalalo idola nalalelo njalo kabalisi engalitholi lelo dola lalo bacabanga ukuthi yena nana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye lalo bangathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa kodwa nje zi ethena nana idola lethu nxa belalize libole lisezindlu
bengaithi dzokere kunavana manyoni ha vari kunakisa vanhu pano sisimanyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei
hello
ehe mombopamidza takuda kuzosvika kumagumo echirongwa chedu saka point wasei tichienda mberi zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo
hayi zvino zvimadzimai havavapererwa zvisimazve hapasina chokuita because kuwadzana extension kwandogaraka madzimai vangu vari kuita zvefishi kurechwe saka kuti vanotora fishi dzacho vakaiva vachitengesa pawhite house paipa mashops vanoya vodzingirirwa nemapurisa fishi dzoenda saka izvino zvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mubhawa
munorevei kana muchidaro
vari kuenda mubhawa kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa madomasi acho anotorwa vanhu vapererwa kuti vodii ska semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasina smak hapasina hatimbodi kunyeba
aiwatomboendawo
tichishandawo kumayadhuku zvitomboriwa mami asi patransport manje ndopa akurwadza nerenti because ezvino zverentika munhu haakungokunyorera grocery seni ndakanzi unotenga 2 liters emafuta 2 kgs eshugar 10 kgs ehup netu magesha nesesi
pane kuti muvape mari
ndoya renti yangu iyoyo
zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya mati vanoita sei
vari kuda 2 liters emafuta ne 2 kgs eshuga ne safe mark 2 kgs ne 2 mageisa ne 10 kgs ehup ndo renti yangu iyoyo
ndekupi kwavo ikoku kuwadzana uku
kuwadzana extension even kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuheathcliff zviri kuitika izvozvozvo
saka vanenge vari kuti ipapa paunyange prize ikachinja imimi chingounza izvozvo chete
iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yaisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US
ehe
saka ezvinozvo zvadaro vakabva vangoti grocery riri nani asi grocery racho harichatengeki
aiwa mashoko makuku tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola tikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa halo kola
halo tidimavhema
ehe mungoti gagaga ndokuziyai mukoma Donald Mamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pa stoppage time
tete zvinogwadza zvandikuona nateti avo zvinogwadza zvingaiti nokuti mukateta kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuzvekwenyika unobhadhara mutero neduty unobhadhara neforex ndo mari chaga inoenda kuzinara zinara ndeinobhadhara kwamutero zimbabwe zimura dzoguma dzamo unoja vanhu iweye kuda kuti vabatwe vakame vanhu kuti ndohadi kuti akombetishe navamwe vanhu vada kungoti forex yakuinda mhomwe dzavo chete ivo zvinobhadza tete hurumende dai yakana hanya nevanhu handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti vanhu ava vakangobvisa kuzvimanikidza pavanhu vazonga vavasingadi
aiwa
nokuti kana mukatasaka
Imimi regeti chitora imo kola nekuti nguwe edi ya pira. Chati chichazoka futi nekuti mimi ndimi top wedu panapa imkoma Donald. Jombo ti bye bye yeshi nyeshi nitore imo kola. Choso kubata ifuti ndoku la mangwana baba imkoma Donald. Hello kola. Hello kola.
Hello makadine.
Tiri wadi ndimi kola wedu kupesira. Mungo ti ga 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 ti nukuta ona nemi muri kupi uyeshi munechwani.
Dimeto akele stelo mliyo shendoku South Africa South Africa Global Mpopo.
Ehe, ngwe ti ga 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 tifata peza edu chirongo.
Anya, nyaya ni atanto ya kailu edu shiri akisinda tuku tisharula kuchinja tuku endepi. Kwa tinga kutari kushu, atinga kutari edu kushora. Atipalesha ndaka wana nantu kumbabo like last week. Asi hii kebukosi $20 or something.
Aiwa tinotenda. Tinotenda ipapo regeti sifata kukata ito dzukira kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he is really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakubuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni sokayi muvarise chirongo.
Hayi kuthi engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapha ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent negrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiu ya iti vatapezi sa chirongwa chedu cha nasi. Muripo ili pa narapa.
Oh.
Ehe, takushipezi sa chedu. Toti, susu saka. Munera mangwa na munona shichizo ita. Seti, chona uti ino ingori vikire kutanga chete.
Haa, chukwa na pasina chaka jeka. Pata chungwa tibela ngota. Ocha misa no kwa nisa kumzama yusa vayoka. Apinde hake, zinu zviteru kire taka omerwa.
Munoona pane kutaura na kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava na vamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona
iko. Kutaura chokwada munangagwa kutaura na havatodi nekuti vakatsipa na mutsuri uyu havatodi zvachose. Asi iwa dai maida taitona zvinhu zvichiterukira asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbokuverengera ipane vakuvanyora pana pachiti manyoni ha nasi matinakidza pa program yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angashida kuti timubate batini nguva yedu yapera onias nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Sweeney vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashua pana zvakare knowledge ganzi so ari pano ari kutaura step mogava mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yachikanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvena sisi memory nyakato vanga vari pano tamboedza number dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa na Josephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pa VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno mu Washington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethele nohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku VOA Indebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube kothi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje uthi sichiye lapha indaba le eyinsinda baphendule indaba yentemo igama lami nguPrasad Jeremiah ngisithi libe lelanga elihle
anzi nanyasha nikule manyoni matigonera asaziumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho ah. ndose kutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. A marvelous mhlanganyo uye.